Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peurongwa hwaro hwekuda kuparura mari inoshandiswa pamadande mutande kana kuti Central Bank Digital Currency rakanaka chose sezvo richipa mukana kune veruzhinji kuisawo maonero avo. Asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo danho iri harina zvikuru zvarinobatsira nazvo veruzhinji sezvo vasina kutanga vapiwa ruzivo rwechinhu chavari kubvunzwa nezvacho vasati vapa pfungwa dzavo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti vanoona iri riri danho rakanaka chose.
Ndiri kunyanya kushushikana nenyaya yekungoramba vachisimba radza kuti information yavachawana ichange iri confidential. Ipapo pari kunditinetsei kuti vanorambirei vachidzokorora izvozvo. Asi danho rakanaka nekuti vange vachinzwawo kuti vanhu vanoti kudii nepfungwa yakaita seiyoyi. Takatarisa upfumi hwedu tinokwanisa kuona kuti currency yakaita seiyi inokwanisa kubatsira zvikuru sei. Takatarisa kuti inokwanisa kunge iri currency inochengeta value kudarika mari yedu iri kurasikirwa neuremu nguva nenguva. Inokwanisawo futi iri currency isinganetsi kuprinda sezvo inenge ichishandiswa pasaisai padande mutande.
Izvi zvinotsigirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, avo vanoti
I think danho rekuunza madigital currency anonga achibhekwa nemacentral banks idanho rakanaka uye idanho rinogona kuita kuti vanhu vakawanda vange vachida kushandisa madigital currency uye rinopedzawo matambudziko anosangana nawo in terms of kushayikwa dzimwe nguva kwatatiri kumboona kwemafiscal notes nemacoins mumabhanga. Saka kana mane madigital currency zvinoreva kuti hapachina need yekuti vanhu vanga vachienda kubank kunoda kuwithdraw mafysical notes and coins.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vane maonero akasiyana neevamwe.
Zvinokahlamadza kuti veReserve Bank of Zimbabwe vada kuti vanobvunza ruzhinji rweZimbabwe kuti vanofungei pamusaka pedigital currency. Ndinodaro nekuti kuti munhu awane mafungiro aangapa akazara anofanira kunge achiva nenzwisiso yakakwana yenyaya dzedigital currency. Iyi nzwisiso iyi haisati yapiwa.
Ukuwo vakuchera vanodzoka vachiti
vanhu vakawanda havana atingati magadgets vanopinda pamasaisai kuti vange vachikwanisa kufambisa currency vachitenderedza. Iwo masaisai achona muno muZimbabwe kune kumwe kwaanotonetsa. Saka zvinhu zvakadaro zvakada kuita seinfrastructure zvinokwanisa kunetsa kuti currency inge ichitambirika zvikuru sei. Kana isiri currency yavanokwanisa kubata vanenge vasinganzwisisi kuti inofamba sei. Saka pane pachitoda dzidziso yakakura.
Muzvare mutambasere vanoti
munyika yedu yeZimbabwe takatarisana nemaframework, takatarisana neinfrastructure, hazvina kumira zvakanaka.
Tingaona here veReserve Bank of Zimbabwe vachitambira pfungwa dzeveruzhinji? Dr. Chitambara vanoti
maonero angu ini seprosesi iri kuitwa zviri pachena. Ndinofunga kuti vanenge vasina option but kuteerera zvinenge zvabuda kubva mupfungwa dzevanhu. Saka ndinotarisira kuti since Reserve Bank yademonstrate a commitment yekuinclude maviews evanhu, ndinoona kunge pane commitment newill yekunge vachiteerera zvichabuda mutsvakiridzo iyi.
Bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa musi wa9 mwedzi uno kuti riri kupa mukana kune veruzhinji kuti vapewo pfungwa dzavo pakunaka kana kuipa kweurongwa hwemari yepadande mutande uhu, uye mukana uyu unopera mwedzi unouya musi wa7 zviita. Kana mari iyi yakatambirwa neveruzhinji inenge ichizoshanda sezvinongoita dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo dzakaita semari yemapepa kana musho, makadhi ekumabhanga kanawo kubhadhara nemafoni. Uhurongwa hunenge huchitsigirwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. MuAfrica, nyika yeNigeria ndiyo inonzi yakave yekutanga kushandisa mhando yemari iyi payakaparura mari yayo inonzi iyi naira, uye dzimwe nyika dzine chitsama pasi rose dzave kushandisawo mhando yemari iyi.